Tisipeza ni pia tunaona zile zungu za kakosha kuti Zimbabwe kana imuka wame ipi nyika ima Afrika. Tinge, tine nyika ino miririra. Zinofungwa ni zinoshuirwa ni wanu wakuno mkatime Security Council.
Sika wano pikisa wari kuti apana chakai pauti Afrika imiririrwe asi kwete ne Zimbabwe. Iyo wari kupomira mosha ya kuchikora kwa zero zevanu nekubirira sarudzo zemandu ya pamsorozoro.
Zvokuti vanopikisa vanenge vachiti hatifanirwi kunge tiriko, hatifanirwi kunge takadai nenhau dzekuti pamaelection pakanzwai idzo dzangova nhau namakuhwa. Nyika haifambi kuenda mberi namakuhwa nekuti kana pane chachakaposheka kana chakashoreka kwavari paelection ichi tanga tichichiona nekuwanikwa kwavo ivo vakaenda kumatare vakateera matanho aripo pamutemo anoratidza kuti ivo zvavanotaura ndizvo zvakaitika pamaelection.
Vanotika vakatadza kuenda kumatare vachiti anofamba nedivi rimwe chete segakanjika.
Kutadza kuenda kwavo vachindoita matano awa vachizoda kugara vakataura mashoko mumanewspaper nemaradio kuita kwavanhu vasingagoni kugashira kuti havana chavakataurira vanhu vezimbabwe chavakaona chakakosha chinogamuchirika. Vanhu vezimbabwe vachibva vasarudzwa munangagwa nezanupf. Isu zvisinei razvitityisi nekuti veopposition vanopikisa ndo ragara riri basa ravo. Tinongoona zvamumadhorobha nzira dzangova makomba oga marara vamwe vana vatokura vatova nezvitupa vadoko pamatutu amarara akasiyiwa neveopposition achikuungana mukati memadhorobha. Saka veopposition vanopikisa isu tinotovaziva kuti havanei nekuti nyika iende mberi
nechikonzero chemuchidaro vamarabhesa
nekuti pachokwadi dangwa nechifungo dzekuti nyika iende mberi taisashaya chimwe chete chokunongedza chatinogona kuti apo ndivo vakaita vakagona. Kana ndichinge ndanyepa ndinongokumbira kuti paite chimwe chete ivo chavachataura kuti tisi takaitawo icho chaendesa nyika mberi